manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera gumi guru 13 2018 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopuwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi. Utungamiri weZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, wabudisa musungwa nhasi mushure mekubhadhariswa mari yechibatiso. Vaimbova vashandi vekanzuru yeHarare vari pamudyandigere voyaura nenhamo sezvo vasiri kuwana mari dzepenjeni yavo. Tichakupai zvabuda mimitambo yenhabvu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi, ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Utungamiri weZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU Wabudiswa musungwa nhasi mushure mekubhadhariswa mari yechibatiso inoita madhora makumi mashanu pamunhu. Vanga vari muhusungwa, vanhu vanomwe avo vanosanganisira mutungamiri weZCTU, vaPeter Mtasa, munyori mukuru wesangano iri, vaJafet Moyo nevamwe. Vanhu ava vakasungwa nemusi wechina vachipomerwa mhosva yekuungana vaine chinangwa chekukonzera mhirizhonga. Musi uyu mapurisa akasungawo nhengo dzeZCTU kumasvingo nekwamutare dzichipomerwa mhosva yekuda kukonzera mhirizhonga. Asi vasungwa vekwamutare nekumasvingo vakabudiswa muhusungwa vachinzi vazodzoka kudare pachishandiswa masamanisi. Vamutasa nevamwe vavo vakamiswa pamberi pedare nezuro muHarare asi nyaya yavo haina kupera sezvo mapurisa aichinja nyaya yaipomerwa vakuru veZCTU ava. Kuratidzira kweZCTU kwaive kwakanangana nemutero wakadzikwa nehurumende wokubhadharisa vanhu zvikamu zviviri kubva muzana pamari yavanenge vashandisa inotangira pamadhora gumi zvichikwira. Mutemo wokubatwa kwemari uyu wakagazetwa nezuro uye wakatanga kushanda pakati peusiku hwapfuura. Vamutasa nevamwe vavo vari kumirirwa nesangano remagweta anorwira kodzero revanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights. Ivanzi Zininga weStudio 7 abata mutauriri wesangano iri vakumbira emafunda kuti tinzwe kuti zvinhu zvafamba sei kumatare.
Magota eZimbabwe Lawyers for Human Rights akwanisa kuwana mutongo webhel kana kuti kubudiswa kwevanhu 7 vatungamiri veZimbabwe Congress of Trade Unions vanosanganisira President Peter Mtasa, SG vaJafet Moyo nevamwe vavo vapihwa bhel re$50. Tinofara kuti wabudiswa kunzi vange vachizoenda kudare vachibva kumutsinda kwavo.
Ngezuro takambonzwa zvichitaurika kunzi kwakaswera vachichinjirwa chinjirwa mhosva dzavanga vachipiwa. Mhosva yavazotongerwa chaiyo chaiyo ndeipi?
Vari kupiwa mhosva yekunzi vakaungana vaine chinanga chekupara mhosva yekuti abvunga popoto munyika. Ndo mhosva yakazonamirwa kwavari nezuro. Vakazobvokeswa kuhara recentra vakambotanga vanzi vaita mhosva inonzi mushurungu disorderly conduct kana kuti kungoita zvisina maduro. Saka takangoshokawo nazvo takangoshambisika takangotikashamadza kuti inyika irodzikwe tadzoka kunyika yamugabe here inoti vanhu vambounziwa kukoti vazodzoserwa vachiti vakuchinjirwa mhosva vakuiswa pane apo. Saka vazopomerwa mhosva yekuti vakapara mhosva yekuchora mutemo weSection 37 yeCriminal Law Code Penal Reform Act yeZimbabwe.
Vane nyaya here chaiyo chaiyo yekuti vangatozotarisirwa kunzi vangapuhwe mutongo wekupinda mujere?
Izvozvozvo ndo zvatinoramba nekuti tinoziva kuti bumbiro riri reZimbabwe ritsva rakanyorwa muna 2013 rinotendedza vana vevhu chizvara zvevhu mukudemonstrata kana kuti mukuita petition pavanonyuta pavanorwadziwa kuti nyika iri kurwadza kunyeta iri kurwadza munhu wese handiti So kutira dino vume kuti vanhu vanyinyike vanhu vacharudzire. Saka tinodavira kuti nerimbo rekuti tongaverezwa recongress of trade unions vachaonekwa vasina mhosva.
Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda vachitaura vari parunhare naIvan Zininga weStudio 7 vari muHarare. Vaimbova vashandi vekanzuru yeHarare vari pamudyandigere vanoti vari kuda kuita musangano nemutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa kuitira kuti vabatsirwe mukugadzirisa dambudziko ravakatarisana naro rekusapihwa mari dzavo dzemudyandigere. Kiri Mudzamiri anoti panyaya inotevera.
Vanhu ava vanoti vari pamudyandigere asi hapana mari yavari kuwana kubva kuLocal Authorities Pension Fund iyo inobata mari dzemudyandigere dzevashandi vekanzuro. Nepamusana pekushaya mari dzavo, vanhu ava vari kutadza kubhadhara mari dzemvura nemimwe mitero izvo zviri kuzopedzisira vavharirwa mvura nekanzuro. Mumwe wevanhu ava vaDennis Mupedzeni vanoti kusawana mari yavo zviri kuvatadzisa kuronga upenyu hwavo zvakanaka.
Ndakandiri employed necity council ndivatatitava muna 2014 naJuly. Up to now mari dzedu hadzizviri hazobuda zvakanaka. Yangu ine mari inongo yaiti mbichana mbichana yelamsam asi imwe yacho yese hasati yauya. Mastatements acho ekushova kuti mari yaapapi yawanda zvakadii handina kuhatisi kuipiwa. Mastatements acho haasi kuuya. Iye pamwedzi pamwedzi yatove nealmost ma 46 months isatauya. Kumba uku kwatogara kuRedfield mvura iri kuvharwa.
Vamupedzeni vanoti kwakatomboya vanotevera zvikwereti zvekanzuru vachida kuti vabhadhare mari iyi asi ivo vasina mari yepamudyandigere yavari pihwa.
Pakuya matsamba madebt collectors vachiti vada kuzotora maproperties edu nekuti hatizobhadhara mari. Asi kuita here ikoko kuti isu takasenzera city council kubvira 1981 between city council kusvika 2014 pasina chatsenzera chakaipa chatakamboita mubasa. Asi mari haizi kuuya. Saka ndio chimwe chichema chacho chati kudawo izvozvo kubatsirwawo. KuLAPF kwacho takaenda ikoko kunonzwa mumwe munhu achiti ndakapiwa mari yangu mumwe achiti handa kupiwa. Kushama kuti vaya vanopa chirudzii.
Kubva zvavaendeswa pamudyandigere vaIgnatius Sanika vanotiwo vakapihwa kachidimbu kemari yavo kuitira kuti vanorapwa tsviyo asi mari iyi haina kuuya nyore.
Ini vakati pamitsana teni ndatoenda nenyaya yehurwere because inini ndakadhivhopa epilepsy ndiri pabasa ipapa. Saka ndakatozonyorerwa tsamba nadokta kuti ndiende. Saka takaramba tichipusha chete pakundipa mitana iyoyo isiri kukwana yakatozopera nekuti mapirisi matablets nekwandanga ndaadvisa nadokta wangu kuti ndiende ndakatabva ndatadza. Saka iye zvino mari yangu yavakasara nayo neiyo iye pamwedzi vatoo nechikwereti pandiri nekuti vangadai vakatanga kundipa kare.
Mutauriri weHarare City Council vaMichael Chideme vanoti mari yevashandi yakabatwa kare neLAPF nokudaro kanzuru haina chikwereti navo. Asi vanobvuma kuti kanzuru ine chikwereti kuLAPF chemari yevashandi vachiri pabasa. Meya weHarare vaHebert Gomba vanoti LAPF ndiyo inofanira kujekesera vanhu ava kuti chii chiri kuitika pamari dzavo nokuti mari yavo iri kutobereka iri ikoko kwete kukanzuru. Asi mukuru weLocal Authorities Pension Fund vaCharles Mandizvidza vanoti ichokwadi kuti vane dambudziko rekusabhadhara vanhu vari pamudyandigere nenguva nokuti makanzuru ese zvavo emuZimbabwe haasi kubhadhara mari sezvaisimboita kare.
Dambudziko ratinaro nderekuti mamunicipality vanoye mari yedu yakawanda ndosaka tiri kukundikana kubhadhara vanhu vaya vanenge vapinda pamudyandigere. That's the basic position. Mari kana ichiuya ichibva kumacontributor under normal circumstances that money we invest kuitira mangwana nekuti pension imari inozodiwa mangwana not nhasi. Saka kana mari yainvestwa mabuilding for example tinoona marental tinoinvesta ku stock exchange zvinowana madividends. That is kana company ya declare madividends kana kuti capital appreciation tikaisa $1 pamwe kambani ikapepoma zvakanaka tinozoona ya $2. But mari iyo inenge yakasupporta ma liabilities which means kuti macalls on the fund by my pensioners. Saka how it works is mari yainvestwa ku Totem Building. The current position is my buildings because the depressed business environment. But our buildings are very empty. very little coming from my investments here. Vamba
ndizvidza vanoti makanzuru emunyika ane mari inodarika mazana maviri emamiriyoni emadhora uye kanzuru yeHarare yave nemakore mashanu isingabhadhari mari dzevanhu dzemudyandigere.
So when you are not getting in my current contributions, it means we part on a gap. My investments here has to pay for Mazaganaga, with the major investment that we currently have in Unza, my steady income flows, my rentals. My rentals are one, they are subdued. They go to have an demand.
Vakafano batachi garuche mkuru wa Insurance Pensions Commission va Bless Moka Zengura vanoti. Icho kwa dikuti vashandi varipa mjigandigere havasi kutambira mari dzavo kubva ku LAPF. Vaka Zengura vanoti makambani anobata mari dzepension. Ane zvikwereti zvinodarika mazana matanhatu ane makumi matatu emamiriyoni emadhora. Iyo inofanirwa kunge ichipiwa vashandi vanenge vave pamudyandigere. Varipa mudyandigere ava vanoti vava kuda kusangana navamunangagwa kuitira kuti dambudziko ravo rigadziriswe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Chirongwa che Studio 7 chinokuudza izviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa che Live Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba izi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyura chirongwa che Let's Talk ngatikurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm. Musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vayambira kuti vacharanga zvakasimba zvikuru Saudi Arabia zvikabuda pachena kuti mutori wenhau uye ari chizvarwa cheSaudi Arabia Jamal Khashoggi akaurayiwa ari mumuzinda weSaudi Arabia muguta reIstanbul kuTurkey. Sangano rinoona nezvevana pasi rose reUnited Nations Children's Fund UNICEF rinoti chikwata chemuNigeria chiri kurwisa Boko Haram kumaudzanyemba kwenyika iyi charegera vana vanga vachishandiswa semauto vanosvika mazana masere nemakumi matatu nevatatu. UNICEF inoti inotarisira kuti vamwe vana vacharegerwa vodzokera kuvabereki vavo. Yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Muhlanganya huye achitipa chirongwa chakanangana nevanhukadzi.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro na Dr. Samantha Sibanda vesangano re Appreciate Africa Network rekuChina, avo vakawana ivo riremekedzo kubva kuUnited Nations semumwe wevanhu zana vakaita mabasa anonwisa mvura vanobva kuAfrica. tino kuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu.
Ndotenda sisi makadi yenyu.
Mungati itsananguro here ne mubairo wamakawana iko kuno ku United Nations.
United Nations mugore ra 2014 yakaita declaration yekusimudzira vanhu vatema. Saka kubva mugore ra 2014 kusvika 2025 makore aya gumi vanenge vachitarisa nekusimudzira vanhu vatema, inonzi most influential people of African descent. Vanotora vanhu vatema from nyika dzese dzepano pasi vane makore 40 zvichidzika, vari kuita zvinhu zvekusimudzira vanhu vatema munyika dzavari dzakasiyana siyana. Saka ini ndakasarudzwa nezvandiri kuita muno muChina neAsia. Ndozvakandiita kuti ndiwane mubairo iwowo.
Mabasa api amuri kuita imi imomo muChina nemuAsia panyaya idzodzi dzekusimudzira vanhu vechitema semudzimai anhu vachizvarwa cheZimbabwe?
Ini ndakauya kuChina kuno kuzotsvaka basa. Saka ndauya kuno kuChina zvandakaona zvisirizvo zvandaitarisira. Pandakauya kuno, I was one of the first Mazimbabweans akauya kuno, and I was also one of the first pioneer students kuUniversity of Zimbabwe kudzidza Chinese. Saka kuya kuChina kwandakaita ndakatouya neexchange program yekuUniversity of Zimbabwe the very first time atakauya, which was 2006. Patakauya kuno kuexchange program takadzokera kumba, tikatanga kuuyawo tichidzokera tichidzokera, but kuzogara muno muChina ndakatanga muna 2009. Zvinhu kumusha zvazvo zvasina kumira mushe after 2008. Ndokuzouya kuno kuChina kugara kuno.
Chii chakazoita kuti mufunge kutanga sangano renyu reAppreciate Africa Network?
Ndakaona basa, but discrimination yacho yanga yakanyanyisa. Kana uri munhu mutema, mari yaunopiwa salary inenge itori half pane murungu, but muchiita basa rakafanana, and vanokuudza pachena kuti tiri kukupa yakadai nokuti uri munhu mutema. Pekutanga ndakamboshanda ndikaita give up, ndakadecida kuti rega ndimboenda kuchikoro. Pamwe ndikadzokera kuchikoro ndozodzokera kumusha, maybe zvinhu zvine zvanaka. Ndagraduata, I started doing Appreciate Africa Network, ndichienda muzvikoro tichidzidzisa vanhu about Africa, the other side, Africa yavasati vambonzwa. Ndikafunga futi kuti since muzvikoro handisi kukavha vanhu vese, ndikati vamwe ndoita sei, ndofanira kutanga kuita maevents ekudzidzisa vanhu about Africa. Ndinoita Africa Night muno muChina, ndinoita Pride of Africa Asia Awards. Bhizi takaona kuti havasi kuziva, vaititorera also ta maAfricans ari muno, isiza tingori maticha kana kuti madrug dealer. But ndaida kuratidza kuti mune maAfricans ari kuita zvinhu zvakasiyana siyana muno muChina, but havasi kuwana mukana wekuti vazikanwe kuti varipo, yekusimudzirawo maAfricans kuti vanhu vazive kuti tine maAfricans ari muno, madoctor, tine maAfricans ari kunyatsoita mabhizinesi ari kubudirira.
Mubairo uyu unouya nechii vazhinji vangada kuziva?
It's recognition. Hauna mari mukati, but une maopportunities yekuti rambe ndichishanda kusimudzira rudzi rwevanhu vatema. Rune support United Nations like paproject iyo yekuti vangandibetsere sei kuti tirambe tichirwisa rusarura ganda iroro pavanhu vatema. Haruna zvokuti maybe pane bairo wemari kana kuti chii. Aiwa, kungoti wo vanoti tiri kuona basa rauri kuita, tingakubetsere sei. Kuti nokuti munoona kuAsia kunoku actually hakuna munhu angachiita izvozvi zvokusimudzira vanhu vatema, and which also made me not only be pavanhu 100 vavo, I got into the Hall of Fame for being the first one to recognize decades, the United Nations decade of people of African descent in Asia.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai Dr. Samantha Sibanda, vesangano reAppreciate Africa Network, kunge manga muinesu, pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya, huye ndiri muWashington.
kutenda marvelous nechirongwa chako chaunotipakurira nemusi wemugwera wega wega uchitiudza zvinhu zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu wavo. Yasvika nguva yekuti tichienda kuna Jonga Kandemiri achitipawo chirongwa chaanotipa nemugwera wega wega, Our Lives, upenyu hwedu.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nyaya yeparking muguta reHarare, kana kuti pekuti vanhu vanga vachisiya dzimotokari dzavo vachiita mabasa avanenge vachitarisirwa kuita muguta. Asi tinonzwa kuti nzvimbo dzekupaka idzi, panzvimbo yekuti dzinge dzichibhadhariswa nekanzuru, pane vamwewo vaakuitawo basa rekubhadharisa vanhu. Zvatinonzwa kuti nguva zhinji zvinopedzisira zvaitisa mhirizhonga vanhu kurwisana nekutourayana sezvatakaona zvakaitika musvondo rino. Kuti tinzwisise mamiriro akaita zvinhu panyaya dzeparking, tabata mutauriri weguta reHarare vaMichael Chideme. Tinogamuchirai nemufaro.
Munofara here kuStudio 7 nekuAmerica kwezo?
Aiwa, tinofara zvikuru. VaChideme, nyaya tinoda kuti kurukure nyaya yeparking muguta reHararo. Tinonzwa vakawanda vedzimotokari vachinyuta kuti kune chikwata chatoita takeover kana kuti chatora masimba munyaya dzeparking, zvokuti unenge uchitobhadhara kwavari panzvimbo yekuti unge uchibhadhara kukanzuro. Ungatizova zvakamira sei?
Hongu, nyaya yeparking munhu anopaka motokari kukanzuro ine kambani yayo inonzi City Parking. Saka City Parking ndiyo inoona nezvekupakwa kwemota, ndovane mvumo yekubhadharisa vanhu mari yekupaka. Then kune avo makoronyera anopakisa vanhu, vanhu vachibhadhara mari kuti vanenge vasati kubhadhara mari yekupaka paawa paawa, vachida kuita zvemutsotsi. Ivavavo tiri kukurudzira vanhu kuti vanhu vasabhadhare kuvanhu ivavo, vanhu ngavabhadhare kukanzuru, kanzuru through City Parking inova iriyo kambani yekanzuru.
Asi tinonzwa VaChideme kuti vanhu ivava vari kuita zvekupakisa dzimotokari, vamwe vacho vanotokurudzira kana kuita zvemhirizhonga kana munhu akanga aramba kuvapa mari achiti anoda kupa kune vekanzuru. Imiwo sekanzuru mune matanhero amuri kutora?
Hongu, matanhero atinotora ndeyekuti tinoramba tichikurudzira vanhu kuti vanhu vasabhadhare kumakoronyera iwayo, vabhadhare kuCity Parking. Vakabhadhara kuCity Parking, mari iyoyo inozovashandira sevatyairi vedzimotokari. Vakabhadhara kumakoronyera, hapana mari inombodzoka kuti ishande basa ravo rekunge ichigadzirisa nzvimbo dzinopakwa motokari.
Mune mapurisawo here anenge achiendawo achiona nzvimbo idzo dzinonzi dzinenge dzichikondirorwa nayo vanoita zvekupakisa ivavo?
Hongu, tinavo vedu veCity Enforcement. Tambingi tine mapurisa mashoma, siko zvinezvi takarikuruta akati wandei vatori pachirongwa chekutotrenwa. Saka tikudatarisa kuti munguva shoma nanai inotevera tinenge tari mapurisa neuwandu hwakafanira nekukura kweguta redu reHarare.
Zvichitevera kubviswa kwakaitwa vaitengesera vamigwagwa, mungatsanangura zvakamira sei?
Nzvimbo dzakanga dzichipakwa nevanhu dzadzatorwa neavo vanoita zvekutengesa. Takangobvawo kubuda kwavakaita, motokari dzakwana pekupaka pakanaka pakakwana.
Ramangwana zvi zvamungatauravo nemamiriro eguta reHarare?
Tiri kuona rakajeka zvakanaka chose tikaramba takachengetedza mashandiro atiri kuita iwayo izvozvi, kuta richichena, vanhu vachipembedza zviri kuitika.
Tinotenda zvikuru VaChideme.
Thank you.
Manga makateerera kumutauriri weguta reHarare vaMichael Chideme muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Makateerera kuStudio 7, tiri kutefenyura tiri muWashington DC. Ane mimi muchirongwa ndini Ray Choto. Tombotarisa zvabuda mimitambo yenhabvu nhasi. Black Rhinos yaita mangange neHarare City 1-1. Mangwana Dynamos iri kusangana neCapes United muRufaro Stadium. Ukuo Shabani iri kukweshana neHighlanders muGibo Stadium. Mashaia, 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 Mashaia.
wachipindira Lovey yedu ndo inebasa I don't care what they say no more You're the one that I'm falling for When you kiss me Nobody's witness to you E-O-E-O When you love me I'm meant to witness to you E-O-E-O Shut up, shut up Shut up, she's here
Soto, ndianiko ari kutaurwa naAmara uyu. Soto, mumanzi waAmara Brown, uchiuya kwamuri uchibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Utungamiri hweZCTU wabudiswa muusungwa nhasi mushure mekubhadhariswa mari yechibatiso. Vaimbova vashandi vekanzuru yeHarare vari pamudya ndigere voyaura nenhamo sezvo vasiri kupiwa mari dzepenjeni yavo. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Muve nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu dzanhasi pawebsite yedu inoti www.voashona.com. Anokuoneka ine mufaro, ndini wenyu Rachel To, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Chris Gande achikupai nhau dzendebele.